chekutanga chatinofanira kutarisira ndechekutizvo program iyoyi yekupa vechidiki mari yakambomira sei uyezve inenge ichida kuti iburitse chii kuitira kuti vana vechidiki pundutso dzavo dzinge dzichibudirira kana tikatarisa tinoona isusu kuti munhu ari kubata mari yevana vechidiki va ibhanga and nekuziva kwatinoita isusu bhengi rega rega haringobati mari risingatsvagi chinobudamo chinonzi interest kana kuti profit bhangi haringopi mari munhu nje nekuti izvo azonzi ndisidney chisi anobva kubhikita murombo aha bhengi renge richida kuti izvo unge uchiburitsa iwo humbowo hwekuti mari yachona uchaishandisa sei uyezve humbowo hwekuti mari iyoyo uchaidzorera sei saka tine one stage yekuti unofanira kunge une clarity yekuti mari yauri kukwereta uri kuidirei two yekuti unenge une capacity here yekudzorera mari iyoyo kubhank kuitira kuti izvoni mari iyoyo igokwanisa kubatsira vamwe vanhu zvichinonzi nechirungu revolving fund saka dambudziko raitika apa nderekuti izvo mayouth akawanda havasi kukwanisa kunyora maprojects anonzi ari fundable saka chinonzi fundable chii kana tichitarisa panyaya yevana vechidiki vasiri employed vasina kudzidza
muzvare Glanis tipeiwo maonero enyu neruzivo rwamuinarwo pamusoro pechirongwa ichi
ndingangoti ndinowirirana zvikuru sei nachisi nenyaya yaari kutaura yekudinga izvo zviri kuita kuti vechidiki vasakwanisa kuwana mari iyi ndichiwedzera kuti pamusoro pekuti mwanasikana kana kuti wechidiki anenge aedzeredza kuti awanikwe achinyora proposal inenge ichidiwa irinonzi iri fundable yacho vanozosangana zvakare nemabottlenecks in terms of strict requirements for follow-ups chimwe chinhu chakabuda kune vanhu vainyora ndechekutizvo vaiti vasabvisa application yavo hakuna communication yaidzoka kuratidza kuti ava vanenge vachibvuma kuti vagamuchira chinyorwa chiya vechidiki vacho pavanenge vati vachiita follow up zvakare vanoudzwa kuti ah regai tizotarisa mumapepa edu todzoka kwamuri havadzoki kwavari saka zvakare zvinoomera vanhu vechidiki kuti vaedze kuramba vachiteverera you know zvaiend up zvava frustrata saka zvaiva zvinhu zvakaoma zvikuru kuti munhu arambe achishingirira and kunyange akashingirira kudaro pane vamwe vaka shingirira zvekuti vakawanikwa vachisvika pastage yayo kunzi ah tinoda kuuya kuzoona paunoda kuitira project yako vaenda vanoona vanosiya vamudza kuti tagutsikana nepauri kuda kuitira project yako tichadzoka kwauri asi kubva ipapo havazodzokeri zvakare kwaari munhu iyeye zvinogona kumutorera mimwe mwedzi mitatu asati andwa kubva kwavari saka ndingati procedure yaivapo zvikuru sei panyaya yeapplication yekuti munhu awane mari iyi yaiva process iri very frustrating and inotonida patience very serious chinova chinhu chinonetsa wechidiki zvikuru sei anenge agara asina chaari kuita achitoti kuda ndo mukana wangu wekuti ndichiwanawo pekutangira
chisi tinonzwa kuti vechidiki vakawanda kusvika pazviuru zvitatu nemazana mashanu vakabudirira tingati here huwandu hungagutsa vechidiki kuti aiwa 3500 kubva pa16000 takambobatsirwa
mukatotarisa pa3000 ivavo mukaona mazita avo neropa ravo nemadzinza avo munokwanisa kutsanangura kuti zvinhu zvakamira sei vajonga dambudziko rataita apa nderekuti izvo mari iyi haisi kungopihwa munhu zvake vanhu vanotanga votariswa nezvidavo zvavo votariswa nemasenemu avo votariswa nemapolitical parties avanobva saka dambudziko riripo nderekuti haisi nyaya chete yekungoti idambudziko rekucaps noti caps inenge ichita zvinhu zvayo zviri professional but inyayawo yemapolitical instructions dzinopihwa mainstitutions akadaro especially neministry of youth and development yekwana sevhi yakasukuere yekuti who is supposed to benefit and who is not supposed to benefit hatisi kuti zvinhu izvi zvine bias towards ZANUPF but I think zvine a serious alignment towards mapolitical parties anenge ari in control of the ministry saka kana usina waunoziva within the ministry then unenge wakutoziva kuti izvo at the end of the day hakuna munhu anokwanisa kunge achikupa favorwo kana kukubatsira kuti ukwanise uchiburitsa zvibinga mpini zvangaitaurwa naGlanis kuti ukwanise kuwana funding iwe
muzvare Glanis tinoona kuti muri kuchema kuti ruzhinji runenge rusina ruzivo rwekuti vanganyora sei magwaro ekuti vange vachikumbira rubatsiro rwemari imiwo semasangano evechidiki mune zvamuri kuitawo here kubatsira kudzidzisa vanhu
ndingati experience yedu nefomu recabs yakauya mushure mekunge madzimai echidiki atinoshanda nawo vauya vachida kubatsirwa kuti vaapply pafomu racho saka isu tiri kuedza taiedza napose patinokwanisa kuti tivabatsire kusimplifya zvinhu zvaidikwa pafomu iroro kuti vakwanise kunge vachinzwisisawo vachiita kuti zvinge zvichiendedzana nezvavanoda kuti zvinge zvichinyorwa asi dambudziko richingozodzoka pakuti zvaenda isusu kuti tichikwanisa kuteverera takamirira semusangano unoshanda wakazvimiririra kwanga kusina mukana iwowo wekuti vanoshanda nemamwe maboka emadzimai echidiki kana nevamwe vechidiki munokwanisa kunge muchifollow up uye muchiinfluenza process yacho Saka takangoramba tiri kumashure tichingova vaya vanenge vakangogara muoffice kana kuti vaya vanenge vachienda mumisha uchingonobatsira kuti vaapply asi tisina zvatinozokwanisa kuva.